Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakanaka zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi muchirongwa chanhasi.
Musangano chagara pasi pamiri patina tipeti pachikuenda matangwa achingoramba nokuti yakaramba Harare varamba Nawai varamba Zeru isu chatoda chete kutaridzira runyararo kutaura nyaya yezvimetso kana kuti zvematambudziko evanhu veZimbabwe vari kuyaura.
Bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa roronga musangano wevatungamiriri varo kudzeya gwara rekutora mushure mukuru kurambidzwa kuratidzira.
Patisusi tiri kufara kuzvaitwa Zimbabwe ichitungamirwa nevedu, so tine chikonzero chekuserebhureta kuti wedu tiye apiwa mukana wekuti ange achiita izvozvo. Saka we have every reason to celebrate. Vamwe vanogona kushaya chikonzero chekuzvipemberera, aiwa harisi dambudziko, zvakangofanana nemabhavhu chemukoma.
Vechiiki vezanupf vachaungana mangwana kupemberera kupiwa kwavamunangagwa utungamiriri hwerimwe bazi resadak. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti richata musangano wevatungamiriri vebato iri kuti vabvumirane gwara rekutora mushure mukurambidzwa kuratidzira kwakaitwa bato ravo. Vanoronga zvemabasa muMDC vaOmusi Chibaya vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kutsvaka nzira yekuti zvirongwa zvebato ravo zvienderere mberi. Mumazuva mashanu hurumende yarambidza MDC kuti iratidzire muHarare nemuBulawayo, uye kuratidzira kwange kuchifanirwa kuitwa muGweru nhasi kwarambidzwawo nemapurisa. Vachibaya vati bato ravo rakaita zvese richitevedzera mutemo, naizvozvo hapana chikonzero chekuti bato ravo rive rakarambidzwa kuratidzira sezvo zviri mubimbiro remutemo. Tabata vachibaya kuti tinzve zvizhinji.
Hongu kuvulawayo mapurisa vakatipa prohibition order kuti ndokuenda kudare ramagistrate court tichinopira nyaya yedu ikoko kutinge tichienderera mberi. Saka dare magistrate court rabva rangopa mutongo wanga wachingotsigirana nezvanga zvaitwa nemapurisa kana kuti nadispo wemukomanda Bulawayo province. Saka ndingati zvadaro ruling yacho nazopiwa dzava kuma4 dzemanheru. Inovanga iri nguva yekuti chero dai vanga vati ngatienderere mberi zvanga zvisiyaitiki, nekuti isusu patakaziisa mapurisa yatichabva nguva dza10 mangwanani kusika nenguva dza4 madekwani. Saka zuva ranga ratovira
marambidzwa kuratidzira muGweru.
Hacho nguva ngoma ine maririro ayo. Handizivi kuti hurumende iyi iri kuhlira vanhu nemhaka yei, nekuti nyaya dzekutaridzira inyaya dziri mubumbiro remutemo wenyika inova supreme law of the land, nekuti munhu wese anosungirwa kunge achitevedzera mutemo wenyika zvisinei nekuti uri ani. Uye zvakare nyaya dzekutaridzira haichiri privilege asi kuti ikodzero kana kuti marights evanhu veZimbabwe. Saka chinonoita ndechekuti hurumende iyi kana kuti administration iripo chainonyanya kuvhunduka chii kuti vanhu vanga vachitaridzira, nekuti isu hatisida kutaridzira zvine mbiri zvinga mukati, tinotaridzira murunyararo. Izvo munyingo zvati bato redu reMDC ibato rinoda runyararo, ibato rinoita zvizvi zvekutevedzera mutemo.
Vachibaya, makakumbira kuti denemaratidzira kuHarare vakaramba, mukakumbira kuti denemaratidzira kuBulawayo vakaramba, iko zvinezvi vakurambirai futi kuGweru. Saka imimi sebato reMDC moita sei kana zvikumbiro zvenyu zvichiramba zvichipoterwa panze?
Zviripache na kuti administration iripo haisi kuda kuti vana veZimbabwe vataridze kodzero dzavo. Zviripache na kuti administration iripo iri kumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe. Nokuti mukaona kuwanda kune kwakaita mapurisa anenge akazara kwatinenge tichida kuti nge tichitevedzera murume raro. Mushure mekunge iye vatiwo hatina mapurisa akakwana kutevedzera murume raro. Asi kana takuzodza kuti tichinge tichitaridzira unoona kuti mapurisa anenge akazara zvinotaridza kuti vanenge vachiita zvemanyepo. Asi pamubvunzo wamabvunza mwana mayangu semusangano tichagara pasi zvabiri patina kuti kwese kwatiri kuenda vachange vachingoramba nokuti vakaramba kuHarare, varamba kuLawayo, varamba kuGweru. Isu chatoda chete kutaridzira murume raro tichitaura nyaya dzezvinetso kana kuti dzematambudziko evana veZimbabwe vari kuyaura, vana veZimbabwe vari kutambudzika, vana veZimbabwe vari kununga svosvine muromo. Saka tichagara pasi semusangano seutungamiriri tionesana kuti right vanhu ava zvavari kuramba titaridzire vari kutimbinyikidza kodzero dzevana veZimbabwe toita sei. Tachagara pasi utungamiriri hwemusangano tobuda nechisungo chokutenda tofamba sei nedambudziko ratiwira vanhu veZimbabwe. Asi zvandataura kuti kutaura kudai so titori neurongwa hwekutinge tichisangana seutungamiriri sevatungamiriri vemusangano kuti dambudziko ratosangana naro iri tofamba sei.
Vanoronga zvemabasa muMDC vaAmos Chibaya vari parunare neStudio 7. Vechidiki vezanupf vanoti vari kuungana pamuzinda webato iri mangwana mangwanani kuti vapemberere kudomwa kwemutungamiriri webato ravo uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sasachigaro veSadak Trekker vakanangana nezvekudzivirirwa runyararo pamwe nekuchengetedzeka kwedunhu kana kuti Organ on Defense, Peace and Security. Zimbabwe yakapiwa chigaro ichi icho ichabata kwegore kumusangano weSadak uchangobva kuitwa kuTanzania. Munyori anoona nezvekwakwa remusangano muboka rechidiki muzanu PF vaGodfrey Senengamu vaudza Jonga Kandemiri kuti kunyange hazvo Zimbabwe yagara ichikungopiwa chigaro chinotenderera nenyika dzose dzemudunhu reSadak, kwavari zvakakosha zvikuru sevechidiki kuti chigaro ichi chauya vaMnangagwa vari ivo vari panyanga.
Chekutanga ndechekuti isu sevechidiki tinofara kuti mutungamiriri wedu apiwa mukana wekuti anga achitungamira boka riri muungano yeSadak richange richitarisa nhau dzepolitics, defense nesecurity. Panguva iyo Zimbabwe iri kutaurirawo nematambudziko ekunge vamwewo mapato ezvematongerwo enyika vane zvavari kuita. Asi angoona kuti no, even pakaenda purezidendi vedu kuTanzania pane urongwa hwakanga hwaitwa neopposition hwekuzama kuda kudistabiliza nyika vachitumira zvakare madelegations avo kuTanzania mukuzama kuda kudistructa urongwa hwanga huripo. But taona kuti Sadak haina kuzvicherechedza, yangoti nose urongwa hwayo purezidendi Mnangagwa vakamirira Zimbabwe ngavatore itano rekutungamirira bandiko iroro reSadak Trekker. Chechipiri ndechekuti sekunyanyonopemberera danho ratorwa neSadak rekuti mushure mekunge Zimbabwe yatemerwa zvirango kubva muna 2001 nemamwe makore atevera, hapana danho rakakura rakanga ratiratorwa kunze kweratorwa izvozvi neSadak rekuti vaisa zuva parutivi rekunge vachimira neZimbabwe vachitsoropodza nhau yemasanctions akatemerwa Zimbabwe. Saka ndo zvinhu zvatiriku kunocherechedza tichiti kuna baba vaMnangagwa sevechidiki tinomira nemi tinokutsigirai pabasa ratumwa nesangano reSadak.
Asi kavatsenengamo vanga vaMnangagwa kana ani nani angadai anga achitungamira Zimbabwe pane ino nguva vanga vachingokwanisa chete kuwana utungamiri ihwohwo sezvo ranga rave jana reZimbabwe rekutungamira kwete jana ravaMnangagwa.
Ichokwadi izvozvo tinozviziva kuti zvagara zvinoitika kuti mushure mechinguvana nyika imwe neimwe inopiwa mukana. Asi sekucherechedza kwamunoita mushure mekunge Sadak yaita musangano yakaburitsa
pachena kuti vatenderana kuti nyika yakati inge chitungamira nyika yakati inge chitungamira kurera kuti tadiki yakadaro inogona zvakare kutora decision yekuti nezvikonzero zvinoti nezvinoti tatenderana kuti nyika yakati haisi kuzotora danho rakati kana kuti harisi kuzotakura basa rakati saka isusu tiri kungocherechedza kuti no roo yapiwa kuna vamunangagwa vaipiwa vari president wezimbabwe vachimirira zimbabwe so zvinongogona kuitika mukoma kuti yaigona kungopiwa kuzimbabwe ichitungamirwa nemumwe munhu but isusu tiri kufara kuti zvaiitwa zimbabwe ichitungamirwa nevedu so tine chikonzero chekucerebrata kuti wedu ndiye apiwa mukana wokuti ange achiita izvozvo saka we have every reason to celebrate vamwe vanogona kushaya chikonzero chekuzvipemberera aiwa harisi dambudziko zvakangofanana nemabhavhudhi mukoma kuti vamwe vanoti kana zuva racho rikasvika vanocerebrata vamwe voti aiwa haticelebrate saka haifaniri kuva mhosva kana kuva gahadzo kune vamwe kuti sei isu tasarudza kucherechedza izvi nokuti kwatiri zvinotikoshera
ndezvipi zvamuchange muchiita kupemberera kwamuri kuita
no zvatichangoita chete ndezvekuti tichava nenguva yekukorokotedza mutungamiriri wedu tova nenguva yekutaurawo kwavari zvishuwo zvedu cause zvisadhiki yavari kutungamira inosanganisira zimbabwe so isu sevechidiki tine shuviro dzatiinadzo dzatichadawo kuti tisvitse kuna chairman wedu wesadhik troika on security defense nepeace kuti tarisiro dzedu ndedzipi uyewo tiwane mukana wekuti ivo vatipowo muono wavo semunhu achange ari sachigaro kwenguva yavapiwa kutiwo vanotarisira kuita zvipi uye zvichizofamba sei mushure mezvi tinotarisira hedu kuti kana ivo vakazange vasunguka vaenda sevechidiki tinokwanisa hedu kuzombosara tichingofarawo pano nepapo tichingoonawo kuti no ndezvipi zvatingangoita mukucerebrata especially assumption yavo yeposition and also the milestone achievement yataita yekuti sadic yamira nesu pakurwisa masanctions
avo vange vari munyori anoona nezvegwara remusangano mubugare vechidiki vezanu pf vagodfrey tsenengamu vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 nyanzvi munyaya dzehupfumi vari mukuru wesangano relabour and economic development research institute Dr. Godfrey Kanyenze vanoti nyaya yehurumende yekuti iri kuda kuvandudza hupfumi asi pasina zviro zvekubatsira vashandi nevarombo ndiyo yapa kuti munyika muite kusagadzikana gurukota rezvemari muzvinafundo Mturi Ncube vari kubisa mari dzose dzange dzichibatsira pazvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotikari negorosi izvi zvinonzi zvave kukonzera kusagadzikana munyika mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Kanyenze
nyaya yeausterity mukatarisa kana nyika dzipi nedzipi vana Greece vakapinda nezvirongwa izvi kana ichi muzimbabwe muchayeuka ma1990s structural adjustment program yanga iri austerity saausterity kumbunyikidza vanhu austerity kudzorera mashure mari dzinoshandiswa nehurumende dzinobatsira vanhu kubvisa masubsidi aibatsira vanhu kuti mitengo yezvinhu zvinodyiwa nevanhu zvakaita sechingwa zvechikafu zvinge zvichigona kubatika zvinhu zvakaita semishonga zvinge zvichigona kunge vanhu vose vachigona kuzvisvikira asi pari zvino tinoona kuti austerity painonyanya kukanganisa vete kuti inokwidzira zvinhu zvose magetsi chikafu mishonga zvinhu zvose zvinenge zvichikokwira asi mari yevanhu inenge isingakwiri ndo panonyanya kukanganiswa ipapo mari yevanhu iri kuramba yangosara kumashure shure asi zvinhu zvose zvichingokwira zvinhu zvacho zvakwira izvi zvinenge zvichingobata munhu mumwe chete iyoyo ndo zvinoita kuti vanhu vanyunyute zvakanyanya nokuti tinokanganikwa nevanotungamira ndechekuti vanoti muchatambudzika zvenyu kunguva yakati kuti asi rugare rwuri mberi asi havazivi kuti zuva rimwe usina chikafu zuva rimwe usina mushonga unenge watofa
saka zvii zvingaitwe kubatsira varombo nemamiriro akaita zvinhu
chokutanga takabvira kare tichingotaura nenyaya iyoyo kuti zvinoda kuti vanhu vagare pasi vachiita maonera pamwe mutripartite negotiating forum muyamu vachiona kuti tikakwidza izvi zvinosiya munhu ave papi
vanoongorora vachitaurawo vanhu vacho vanobatikana vangave vashandi vangave madzimai vangave mayuti vachitaurawo kuti mukadai mukakudza magesi zvotibata pakadai 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 dai mukatiitirawo zvakadai zvakadai zvakadai. Saka naizvozvo mutrapata negotiating forum muenzaniso takabvumirana patakagara pasi musi wa26 June kuti ngapave nekutarisa yatinoti prices and income stabilization protocol. Zvinoreva kuti kana muchitarisa makurire ezvinhu munofanira muchitarisawo zvakare kuti mari inopuhwa vanhu itambiswa vanhu inenge yakamira sei. Munofanira zvakare muchiita zvirongwa zvinobatsira vanhu mustructural adjustment esapu yainzi masocial dimensions of adjustment. Tangati ine yainzi poverty alleviation action plan. Hongu haina kunyatsorukwa zvakanaka nguva iyoyo zvokuti haina nyanya kubatsira vanhu, asi pfungwa dzakanaka dzokuti tizive kuti kune vanhu vachaneseka, kune vanhu vachatambura nokuda kwezvirongwa zvinenge zvaitwa nehurumende. Saka naizvozvo vanhu ava vanofanira kunge vachibatsirikana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Godfrey Kanyenze vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro pekuvhunduka kwave kuitwa nehurumende iyo yave kusunga vebato rinopikisa pamwe chete nekurambidza kuratidzira kunoda kuitwa nevanhu. MuDaily News mekare mune nyaya yokusungwa kwasachigaro weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, Muzvare Tabitha Khumalo pamwe chete nevamwe vanomwe vebato iri. Herald rinorondedzera kwarinoti kutisa kwakaitwa nevaimbo vemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezile Mukoku, avo varinoti vakatiza mapurisa eZimbabwe Anti-Corruption Commission pajone chitesi chemapurisa muBulawayo. MuNewsday mune nyaya yava Moses Gutu nhengo yekomiti yeZANU-PF muManicaland Province vanoti vakarohwa nevanhu vavanoti ndevezanu-PF vanoita zvemapoka kana kuti mafaction. Yasvika nguva yatinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani, mangwanani, mhuri yeZimbabwe paStudio 7. Zviri kudiko vateereri vese veStudio 7 muri sei sei? Nhasi ndoda kungotaurawo hangu ndichikurudzira kune avo vese vakakuvara ndichiti porai nenyasha, Mwari vachatiitira zvakanaka. Ndichikurudzira zvekuna vamutodi avo vari kukanda mavhidhiyo avo pamasocial media vachitaura kuti hanzi izvoni vanhu veMDC vanhu vasingafunge, vanhu vasingashandise njere. Kwaivo vamutodi kana vasingazive politics vadi havo kudzokera kunoridza zvemagitari zvavo izvo, nekuti politics havadzizive. Tatenda.
Makati vashamarari veStudio 7 nevateereri, aindorwadziwana namutoda nevakuru vemuZANU-PF vanondorwadza zvisingaiti. Vari kudya mari dzedhiamondi vachitaura kuti hanzi Zimbabwe yakanaka, tiri kugadzira Zimbabwe. Iyo Zimbabwe musi muchatosara mamugraund vachida kumirira kuti dhiamondi rikanga rapera hakuna kungoka hamhino kuti vachange vakungodya mari yemagoldi chetei neyekuromi iyo inenge yasara kuti vadye. Inini ZANU-PF ka yandirwadza mwoyo kusvikira handichazivi kuti todii nezanu pf kuti ZANU-PF vanhu vaakurarama vakazara nyika dzese maZimbabweni achingotambura kunyika idzodzodzo, vachingoti vari dhiaspora batsira isusu tinhirikina tisvitse nyika pakanaka. Papi pavanosvitsa ngavangosiya chete chigaro, vape vari kugonawo vanokwanisawo kutungamirira, vatungamirire nyika. Vanoti vari kutungamirira nyika vachitungamirira nyika ichienda pagraund kudai.
Kana muchitarisa nyaya yana yezaki zaki sasi kuona mazino aizvo, nekuti dzimwe nyaya dzaakubuda dzanamboko idzo dzaakunongedza vana vamunangagwa navana vamugabe handikona zvichishanda inini kufunga kwangu kwanga ndichifunga kuita zvaki kuti iwane mazino inofanira kusvika kuground nekuti vanhu vari kuona iwo havaone nekuti vari mukati mesituation ngavatsvage vamwana kupasuku ndovari kuziva nekuona tikuona zvakawanda zvatinoziva izvo asi zvaki inogona kukundikana kuzviona ikatipasa zvo zvavanenge vangoziva zvepamusorosoro but zvisingataure kuti zvanenge vapedza kucorruption yese avo vanonzi vamudhodha vari umwe munhu anoda kuremekedzeka dai vasiya kutaura zvisina maturo tiri kuchema isu evhiridhe nhamo chaiwo but unonzwa wana mutodi vachitaura nyaya dzina basa kuti kuzimbabwe hakubvumirwi demonstration isi tichiti tiri muindependence vakomana babapo ngavamboti nyarawa
pastudio 7 apo makadiniko zitandisha padhimusareva papretoria kana kuti chikarasoni tinorwadziwa nezvinoitika kumusha kwedu shuwa dambudzo uri kuratidza kuti mudzvenyereri mukuru uri kuratidza vanhu kuti onaivo zvandiri ndiri mhondi hombe ende uye hatinakwatiri kuzozoendera mberi nokuti maitiro ako ndeomudzvinyiriri ndatenda hangu
mamuka sei vestudio mamuka sei vestudio 7 tinokutendai vanatonoka hwande nebasa ramurikudai kubata rakakura kudai isu tinongorwadziwa nevanhu vezanupefa mapurisa acho zvinotishamisa kuti tirudzii kuti kana vanhu vemdc vakanzi ndo vaakuratidzira ivo vanorwadziwa kuti vava kuratidzirirei asi tikatarisa vanhu vezanupefa vakaita 3 months vakapita matende kumaamerican embassy uko but hatina kana patakamboona kana polisi kana hwani yakatomboenda kana vadisturba vanhu ivavo asi toshamisika kunzi inonzi mdc iri kuda kuratidzira ichita mhirizhonga ivo ndivo vanotanga kukonzeresa mhirizhonga hapana munhu anobuda kurohwa nemumwe munhu akamira rekatigozoona kuti zvinofamba sei tinongoti pamberi tinongoramba tichiti handei mberi nekuratidzira kusvika nyika yedu yanaka hapana chinoya takagara
makadiko vashamariri vestudio 7 ndoda kungoti wogagaga zvangu pashoma paninapa chekutanga ndinorwadziwa zvikuru nasekuru vangu vakarohwa vaenda havo kungonostrikiravo zvavanoda nezvavanotsvaka because mukatarisa izvizvizvi hakuna kana chiriko mvura hakuna magetsi hakuna basa racho hakuna chekubata chacho hakuna futi asi vakanoti vachisvika maroho eguva vakaitwaga ipa kana vachitaura vanototaura kuti ndinichirohwa nemuzukuru wangu chaiye chaiye kana ndiri kugwadziwa zvangu ndiri kuno zvangu kusouth africa asi wega wega ane mupurisa kana akakwana mubrain dzake chaiko chako uchirowa baba vako une uchifunga kuti chii asi hazvichanaka chete mapurisa iwavo senini achandibhadhara zvisingaiti chokwadiwo hazviiti ega ega anozivawo kuti ane mwana akaita seni mupurisa wekuzimbabwe kana musoja nezvavari kutiitira mabereki vedu koko uchabhadhara chete
ndinonzi Nathani Mutopa kunorth west muno musouth africa chikumbiro changu ndechekuti vamunangagwa vanzwisise kuti havasi purezidendi wevanhu ende havasi purezidendi anonzwa zvichemo zvevanhu isu taneta kugara musango nekuda kwemismanagementi yeikonomi icho chinomboita kuti murambe makabatirira pachigaro muchishandisa mapurisa nemasoja kudzvinyirira kodzero dzedu kugona utongi here kana kuti kuvimba nepfuti munodawo here kuti titore pfuti tirovane kusvika mazobvawopo pazvigaro izvo simiti aiva nani pane mamunangagwa munangagwa wauraya nyika kusvika pekupedzisirisa ndatenda
Ah, avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varidzi vengarava yekuSpain inonzi Open Arms inobatsira vanotsvaka upoteri vanoti vanoda kupinda ngarava iyi muItaly kunyange hazvo hurumende yeItaly ichiramba kuti ngarava iyi ipinde munyika iyi yakatakura upoteri vanoita zvana. Ngarava iyi yave nemasvondo matatu ichingotenderera pamahombekombe eItaly nekuti iri kunyimwa mvumo yokupinza vapoteri muItaly. Mapurisa muTanzania akayambira nekubvunza-bvunza vanhu vanorwira kodzero dzevanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana muAfrica. Pari zvino pachine mibvunzo pamusoro pezvakaitika kuvarwiri vekodzero dzevanhu vanoita 40 vakange vaenda kumusangano weSADC. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti ichi ndechimwe chiratidzo chekuti hurumende inotya kodzero dzevanhu, naizvozvo yoita zvokushungurudza vanoita basa rekurwira kodzero dzevanhu. Bundu boys atiti tose sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau. Bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa roronga musangano wevatungamiriri varo kudzeanya gwara rekutora mushure mekurambidzwa kuratidzira. Vechidiki veZANU-PF vachaungana mangwana kupemberera kupiwa kwavamunangagwa utungamiriri hwerimwe bazi reSADC. Ndasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.